vacharamba vakanyora nezuro manheru padande mutande ravo retwitter apo pavanozviti @jamwanda2 kuti vakarwa muhondo yerusununguko havasi kuzobvuma kuti vachamisa vatonge zimbabwe kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023 vacharamba vakaburitsa mashoko aya maawa mashomanana mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vabva kukorokotedza mutungamiriri webato ranga richipikisa muzambia vahakainde hichilema avo vanodyidzana navachamisa mushure mekukunda kwavakaita mutungamiriri wenyika iyi vaedgar lungu vahichilema vasati vakunda musarudzo vacharamba vakange vanyora zvakare kuti vave mutengesi mushure mekubuda kwavakaita pamifananidzo vaina vachamisa mashoko avacharamba aya ashorwa nemutevedzeri wemutariri wemdc alliance vaclifford tlachwayo
kuendera mberi kwavari kuita nokuda kupatsanura nyika asi mashoko avo vachangotaurira pasina nekuti ruzhinji rwezimbabwe ruzhinji rwevana vezimbabwe vakarwira rusununguko vanonzi mawar veterans vana chimbwidu nana mujibha mawar collaborators vese vari kusapota president nelson chamisa nekuti vakaona kuti kuzanu pf chaari kuitika kupusiswa kunyeperwa kushandiswa kuitwa zvinhu zvisina maturo ivo vasikapirwi mari yemuhoro yemudya ndigeri yakanaka saka varwi verusununguko nyika yese yazviona kuti pfundutso iri pana president nelson chamisa nemdc alliance
mutungamiriri webato redemocratic party vaurayai zembe vashorawo mashoko avacharamba vachitihonda haina kurwirwa kuti nyika itongwe nebato rimwe chete vachiti mashoko aya haana maturo vazembe vati wose anoda kukwikwidza musarudzo ane kodzero dzekukwikwidza musarudzo uye zvinenge zvabuda musarudzo zvinofanira kuremekedzwa vachiti ndizvo zvakarwirwa neveruzhinji kubva muna 1890 kusvika nyika yazowana kuzvitonga muna 1980 vazembe vati sebato vave kutogadzirira kukwidza nyaya iyi kuunited nations security council nemamwe masangano akaita seafrican union pamwe nesangano renyika dzekuchamhembe kweafrica resouthern african development community kana kuti sedic
tichaita gwaro richaenda kuunited nations security council tichimhanara kuitira kuti irori boka reunited nations security council rinova zimbabwe iri nhengo riuye muzimbabwe rione kuti paitwa sarudzo mu2023 yavanhu yakajeka inoshara utungamiri hwezimbabwe mujekerere tichaita gwaro iroro tichatumidzira gwaro iroro zvakare kuafrican union au tozotumidzira gwaro iroro zvakare kusada tichitaura kuti mapazi ose iwayo united nations african union southern africa development community dziuye muno kuzoona kuti zvarehwa navacharamba george vakamirira mukuru wavo vaemarson dambudzo munangagwa nevaro vavanoti vakarwa hundo vavasina kududza hazvizoitiki izvozvo zvavakataura izvozvo chakachenjedza nechakatanga
vahlachwayo vati vachaita zvose zvavanokwanisa kuti vachengetedze mavhoti everuzhinji vachiti zvido zveveruzhinji zvinofanira kuzadziswa zvisinei nemashoko avacharamba aya
ivo vacharamba vachasara vakamira vari vaviri noumwe wavo wamunoziva uya asi ruzhinji rwezimbabwe ruzhinji rwevarwi verusununguko vanenge vachifamba napuresident nelson chamisa nekuti election iri kuuya president nelson chamisa vachawina zvine mutsindo zvekuti munhu wese achange achimiramira nekuti vachawana mavhoti anopfuura 6 million.
Hatina kukwanisa kutaura navacharamba mutauriri wezanu pf vasimon kaya moyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi kutinzwe pamiro bato ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kupinda asi nhengo yezanu pf uye vari mutungamiriri wezimbabwe national liberation war veterans association vachris mutsvangwa vati sangano ravo rinotevedzera zviri mubumbiro remitemo yenyika asi vamutsvangwa vati dambudziko ravanaro nemdc alliance nderekuti bato iri rinonyanyoda kupindira mumashandiro anoita vari muchiuto
isusu zvekunzi hatidi kuti opposition itonge kunyika pasisi mawar veterans chave takarwira democracy takanga tatosvika pakupinda mukutonga tahwina hondo kumavhonde nekupi muna 1979 asi pakabva vanhu kulanga sahausi vachiti takuita kuenda nemaelections we deliberately silenced the guns and we opted for the elections chinonetsa ndechekuti muvemuopposition havadiba state ya Zimbabwe, army ya Zimbabwe, awadiba mapurisa ya Zimbabwe wakaunzi kwa ni hondi. But iyo aliwa wakazara ya Zimbabwe yacho. Kuzakafanika kuna Americans uramba army ya George Washington, wakita achiki, azuwaniku kuma Democrats, azuwaniku kuma Republicans. Army ya America ya noti spiritu kwa niweze. MTC ya sato ya shika ipapu. Inoramba ya shiko tuta security sector reform. Kuita sikungi warukuru kisana ni army. Iyo asinga kunjogutu watu warukuru kisana ni sanu pia. Zegu politics, zawa pezera ni ku politics. Ngawa sepate bate ni ya army. Kwa zikuti batambe wa politics wachita vota ndiana wina ndiana ndiyo demokrasi ataka wina atina chikumbu nasu.
Atina ukwa mta kunduwa divire mnyori wa Public Service Commission ba Jonathan Uchau nashe au batitiva tumire mivunzo ya vanga wasativa pindura patenda pa mepo asimtunga miruwe Zimbabwe Congress of Trade Unions vapita mtasa. Vati panofanira kuve nemusiyano pakati pemashoko anotaurwa nevashandi vehurumende vakaita savacharamba nevezvematongerwo enyika.
Hazvitenderwi nebumbiro remutemo, haritenderi izvozvo zvinoitwa naAnick Mangwana naJoji Charamba. Asi ndozvitoripo, ndo mareforma anonzi nevanhu dai kagadzirisa kuti nyika ende mberi zvinoda kuti zvigadziriswe. Vanhu ivavo ndovanenge vachida kuudzwa kuti inini ndimi muri kukanganisa kugadzikana kwenyika nekutungamirirwa kwenyika zvakanaka. Nokuti vanofanira kuachita basa rehurumende risina bato rakarerekera vachifarira nekufamba nemunhu wese. Avo vematongerwo enyika vachimirawo pane zvematongerwo enyika.
Vamwe vatataura navo vati zvataurwa navacharamba zvikaitika zvinosiya zita reZimbabwe rakasviba uye zvikonzera zvakare kusagadzikana munyika. Vamwe vaiva muchiuto vakaita sevashakabvu vanoti vaVitalis Zinavashe navaDouglas Nyika Yaramba vakambotaura kuti vari muchiuto vakanga vasingazocherechedza utungamiriri hwemushakabvu vaMorgan Tsvangirai dai vakakunda musarudzo. Muna 2008 vaibva mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vakada kubhobhuma kukundwa kwavakange vaitwa navatsvangirai asi vanonzi vakazorambidzwa nevari muchiuto. Vamwe vacho vanove vari wehondo yerusununguko zvakazoita kuti paitwe sarudzo yepiri yemutungamiriri wenyika yakapindwa navamugabe vega mushure mekunge vatsvangirai varamba kukwikwidza zvichitevera kuurayiwa kwakange kwaitwa vatsigiri vavo vakawanda vamugabe avo vaityiwa zvikuru muzanu PF vakabviswa zvechisimba nemauto pachigaro chemutungamiriri wenyika zvakazoita kuti vamunangagwa vapinde panyanga. Mauto aya aikokerwa nemukuru wemauto panguva iyi vaConstantino Chiwenga avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika mushure mekupirigura vamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.